Minda yemadiridzo yekunyanyadzi yakaparurwa mugore ra1932 kuchirimwa zvirimwa zvinosanganisira chibagen, gorosi, binzi uye matomatisi mwaka yose yegore. Asi izvi zvange zvadzikira nekuda kwemvura yange yave shoma sezvo mugero wemvura wange wazara majecha. Varimi vanosvika 420 vakabatana ndokuvhara tukova twose twaizadza mavhu mumugero wavo, izvo zvanga zvopa kuti vatadzi kurima rutatu pagore sezvavaisiita makare. Rwendo rwuno varimi ava vanenge vave pachidanho chepamusorosoro sezvo vanenge vorima nemazvo zvichitevera kupedzwa kwakaitwa dambudziko iri nekushanda pamwe chete kwavakaita nevarimi sehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga Oxfam neSafair. Mutevedzeri wasachigaro wevarimi venyanyadzi Irrigation Scheme Committee Richard Guranungo vanoti dambudziko ravo rakatanga apo vagari vange vongotema miti zvisina tsarukano, izvo zvakapa kuti pave negukura vhumu.
Taidi kuti Zimbabwe panapa pakaita mistake kuti anhu vanga vondotema tema miti musikafani kutemwe miti, saka zvisoro izvo ndobva yawandisa manengi mvura kwakuchindosa pese 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 sekundosa, saka iyeende kuvharonga zvinotumuka nawo kanari yoende kumufango machinge Riverside. Riverside ndiye yakutaa kukoshora machitokorera isusu ndokuzayako makatibatsira imwe kuti mutisimudzire tisikabheta tichikoshawo pisana zvabheta nekuti makakota ndikuza zvikwanisiba semafamasi isusu.
Vaguranungo vanoti kumakore apfuura vairima zvirimwa zvakasiyana siyana vachikohwa pakuru kwazvo vasati vavirwa nenjodzi yegukura vhumu.
Kumasure taiva zvinadambudzikoka taine first magwere kuguma gwere tiine muhwiti sekuti bhindidi yakanaka kuchidza pasina mvura dihindika mabhirikichi anga isina mabhirikichi ndokozwa kuti sina chitoro zvino, saka iyazvino magaziya maanoita zvine zvino zvamaita zvinezvi nofunga tichari nemarimi yatani tirikubva kumashure kuti tirine magwere edu zvakanaka topinde muhwiti yedu zvakanaka tiibhindi yedu yakanaka tomato dzedu zvakanaka tichiitisa zvi kwaita makambani taitenge makambaniana national foods vana can foods dziya tichiuza matimati ngokuwandisa kokurima mvura irimo iko zvino zvisina kuzokora ipopo kuti manji kuti tarime zvakanyanya kuti matibatsira zvakanyanyisa.
Mumwe murimi wekunyanyadzi vahebheti makotamo vanoti varimi vakawanda vakange vorwadziwa neupenyu sezvo raramo yavo ingori paminda iyoyo yemadiridzo.
Zvakange zvaoma zvikuru ngokuti kwakusina zvachose mvura yanga ichabve kunanyanyadzi rivhai tinoti munyanyadzi kwange kusina nemaonero emunhu kutozviitawo imimi muri kuona kuti nhanawo yanga isikachaoneki zvorewa kuti nekanhawo yamvura kwako yanga isikachaireri ndo dambudziko range rapo guru chairo chairo. Ndo dambudziko iroreri rakatanga muna 2000 pakaite cyclone iyai.
Murimisi wekuchimanimani vachishanda nebazi rehurumende reagritex vatekshwa zvakama vanoti varimi vekunyanyadzi vakange voyaura nekuda kwegukura vhumu.
Siltation iyi yanga yanyanya ndodaro kuti siltation yanga yadzika more than 2 meters kudzika kuenda pane kanal zvekuti mvura yanga isingachagoni kuerera, saka sezvitaona kuti eskavheta yakauya ikachera varimi vachibatsirawo kubvisa panenge pasarira, saka zvinotaura kuti basa raitwa irori rinogona kutitora kwemakore akati kuti 15 to 25 years kanari yedu ichiri pakanaka.
Vazvakama vanoti kutanga kurima zvakanaka kwevarimi kuchavabatsira mune zvakawanda kwazvo vosiya kupema zvekudya kwavange voita kumasangano akazvimirira kana kuchema kuhurumende vachida rubatsiro.
Zvaitwa izvi zvichabatsira varimi zvakanyanya nekuda kwekuti upenyu hwavo malivelihoods avo anowana kubudikidza neirrigation, saka irrigation iyi yanga yakanganisika nenyaya yekuti kanari yedu yanga yazara ivhu zvokuti varimi vangu vasingachagoni kudiridza vachitengesa zvirimwa zvavo. Nao purojekti yakauya neSafair yatibatsira kuti mugero wedu iri kanari iri kugadziriswa varimi vachatanga kurima kuti vagone kurarama vachiendesa vana vavo kuzvikoro vachigona kuzvivakira even misha yavo kuendeswa kuendawo kuzvipatara nezvakasiyana zvavangada muupenyu hwavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka.
Sabhuku Edmo Chitina vekunyanyadzi vanoti vagari vainge vasinganyatsofara kana mwaka wekunaya kwemvura wosvika nekuti vaiziva kuti mvura yedenga yauya nematambudziko ayo.
Kungoshupika nekubvise jecha mumugero mvura ikandonaya taida kuti mvura inaye asi tichiti zvakomana yainaire ngekuti zvino taindo mugere chitike majenta neamba zvekuite majenta yaidaro taiti tikaita namasi fumire mangwane kanaya tatangozve tichiramba zvichidaro saka pamwakauya mwechione dambudziko retinaro uchibva mwatibatsira wana mwana asawadi safari aya akauya achisandi magabriel nezviro zvese zvakadaro kuvhare kuti jecha risavhare mugero nyanyadzi irrigation yainga yatomira ngendaa yejecha ranga rikupinda mumugero
vaisaac mwana wasani avo vanoshandira safaya rimwe remasangano akabatsira varimi vekunyanyadzi irrigation scheme vanoti chinangwa chavo ndechekusimudzira nharaunda kuti dzikwanise kuzvimirira munyaya dzechikafu kuitira kuti mhuri dzive neutano hwakanaka mumatanhu ose avari kushandira vari muzimbabwe zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechikafu zvokuti vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu sekutaura kwesangano reworld food program ndakamirira studio 7 kunyanyadzi chimanimani ndini Lloyd Moyo.